Tinotenda blessing mafamilies akawanda achiri kurecover from trauma ye cyclone Idai vazhinji havasati vava nenzvimbo dziri stable dzekugara vamwe dzimba dzavo hadzisati dzavakika vazhinji vachiri kugara muma shelters ari temporary.
Ko chikafu vari kuchiwanawo here?
But vazhinji havana nenyaya yekuti paita cyclone zvavanga zviri mumunda zvanga zvava destroyed havana kukwanisa kuita maharvests. Saka vazhinji vanonida vachiri kunida kubatsirika. But now nenyaya yecyclone nenyaya yeCovid-19 vazhinji vavo upenyu hwavo hunoramba huchiva vulnerable.
Saka imi muri kuitei chaizvoko?
Tiri kuno kubatsira nezvishoma zvatinazvo zvekuti vawane chekudya. Vamwe tiri kuvapa mainputs kuti vagokwanisa kutanga kugadzirira kurima sezvo mvura yesizini ino yatanga kuuya. Ndo zvimwe zvatiri kubatsira nazvo. Vafundisi vedu vari kuno vari kubatsira nepsychosocial support kuramba vachikansela mafamilies evano vachiri kuda kuramba vachibatsigwa.
Rubatsiro urwu ruri kubva kupi chaizvo?
Rubatsiro rwatiri kuwana guri kubva kuma organizations akati wandei ari kusupporta Zimbabwe Council of Churches. Pano patiri paward 10 tiri kuprovide rubatsiro rwatakawana ku Canadian Embassy. But tine mamwe ma areas atiri kudistributa chikafu chatakawana kubva kuma ecumenical partners edu akaita se United Church of Canada, Australia Christian Council, ma member churches edu Zimbabwe Council of Churches vanotungamidza vafundisa kumberi kubatsira kudistributa vano provide support in kind. Then mamwe ma churches edu ma partners edu ema churches from kubva ku churches dziri ku Europe, ma churches SA while they are supporting these processes. Iye zvino tiri ku distributor chikafu kwaseke tiri kuma Shonaland Central, Matabeleland North ne South ne Midlands ne kuno ku Chipinge. Ndo ma areas atiri kudistributa chikafu parizvino Zulu.